Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 17 2020. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda nekusecha mahofisi ebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisira chimiro chavo. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vangangotenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumhana uroyi. Mutongi wenyaya iyi Justice Christopher Dube Banda vati magweta evaviri aya vadzoke kudare svondo rinouya vachivasuma kuti vanenge vachida kuenderera mberi here kana kuti kutaurirana. Nyaya dziri kuda kugadziriswa mukurambana inyaya dzekuti ndiani achachengeta vana vavo vatatu uye kugowana midziyo inosanganisira dzimba nezvikakarara zvemotokari. Nyaya yemba yekuBorodo Brook iri kunetsawo sezvo muzvare Mubayiwa vari kuti vakarambidzwa kupinda mumba iyi nemauto kunyange hazvo dare repamusoro rainge rati vaende kunogara ikoko vakamirira kutongwa. Izvi zvabuda mudare nhasi apo gweta ramuzvare Chiwenga vataona Nyamakura nerimwe gweta ravachiwenga Advocate Louis Uriri vati kutongwa kwenyaya iyi kumbosendekwa vachiedza kutaurirana. Asi vauriri vaudza Studio 7 kuti havatenderwi kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati titaure nerimwe gweta ravachiwenga vaWellington Pasipanodya. VaPasipanodya vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vachiwenga kuti votora gwara ripi. VaNyamakura vaudzawo Studio 7 kuti vapanana magwaro semagweta uye vachadzoka kudare nemusi wemuvhuro vachitaura zvavanenge vawirirana. Asi kana pasina chabuda panyaya iyi, nyaya iyi nezenge yotanga kunzwikwa mudare nemusi wechipiri. Kunze kwekunetsana panyaya yekurambana iyi, muzvare Mubayiwa vari kupomerwawo dzimwe mhosva mbiri, imwe yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, imwe yekuda kuuraya murume wavo. Vari kuramba mhosva mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga.
Uhongu kana zviri zvekuti vanhu vayananiswe vataurirane mune zvakanaka zvinotenderwa pamutemo. Zviripo izvozvo kuti mhuri dzinopiwa mukana wekutaurirana. Asiwo tinofanira kuziva kuti zvimwe zvichida panenge pakuti pamwe pane vari kutya kuti hapadza pfukurwa pachivara kana kufumurwa kungazoitwa kana nyaya yayo ikaramba ichitambwa pachena. Saka zvakanaka izvozvo kuti vataurirane, asi chikuru ndechekuti kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai dzichengetedzwe pakutaurirana ikoko.
Mungajekesa here kuti kodzero dzinochengetedzwa sei?
Hongu tino kana tichitaura zvekodzero tinotaura kuti zvakanakira vana ndezvipi kwete kutasa kuti ane masimba ane kunda mwende upi uye zvekana vanhu vachitaura na kunzeko Matare zvanenge zvawirirarwa zvachona zvinofanira kuti zvibve zvadziswa kana kuti zvigotsinirwa nedare kuti aiwa izvi zvakanaka kuitira kuti pasava nevanhu vanozoti mangwana aiwa ndakambunyikidzwa kana kuti ndanga ndisina kugutsikana ndikakwara sazvakanakira zvakare ndechekuti zvine magweta mukati ematii ose izvozvo zvinoita kuti matii ose agone kuona kuti kodzero dzavo neishuviro yavo inobuda zvakanaka munhaurirano idzodzo tichikurudzirawo vane simba rakawanda vanenge vachitungamira nyika kuti vakwanise kufungawo nezvekodzero dzevana nedzemadzimai panyaya iyi
saka apa magweta ndo anenge otaura nevaviri ava kana awirirana ponyoreranwa pasi chibvumirano chinenge chitarisirwa kuti chinofanira kutedzerwa nemunhu wese
hongu asi kana magweta achitaurirana vanenge vachingoita zvavanenge vatumwa magweta pachavo dzinenge dzichingova nhume havana zvavanenge vachitaura zvido zvavo ivo kwete vanenge vachingotaura zvavanoudzwa kuti ndo zvatinoda vachizotaurawo kuti mutemo unoti kudii ndopanokoshera magweta
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose Human Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda ndokusecha mahofisi ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Asi mapurisa aya hapana chaawana paMorgan Tsvangirai House. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na4 pm ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa neMatare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwemaawa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushayiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abva adzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kweMorgan Tsvangirai House vaseMudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirawo kusecha. Tikatokumbirawo tsamba yenyu nobva vatipa. Iri timu yanga yakati one day. Then vaita barricade paHarvest House pese kusvika kwa OK pana angwa nepaofisi. Vatatendera kupinda, vatatenda kupinda 10 vanhu kuti vakwanise kusecha zvavari kutsvaga zvavari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha. Hapana chavati vawana ende hapana chavanoona bhozi hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sekutaura kwataita izvozvo vakazara muHarvest House vachida kutraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC ite kunge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzivikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisa chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa. Taurai Chava anoti panyaya inotevera.
VaBrighton Sikira vanodzidzisa kumaruva ekwaNemangwe kuGokwe South. Vatsikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndune manza yakanaka ndodzidza kudhuze nekumusha, saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvemurivo zvanga zvakafushwa namadhamu ndodzoka kubasa. Asi kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma, salary yedu haikwani. Ndine vana vatatu, wokutanga wacho akawana nzvimbo kumogenza teachers college akatanga September. Initially takabata 1.6 ndobva kwazanzi kodi wa top up ye 800. Saka yes, for the term yakaita 2.4 tisingaverengi mama provisions yaanoda. Then for this coming term yatiri kupinda iyi pari kudiwa 5,500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shoma yavanotambira, mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zemunhu anofanga kuti mhuri yerame nokuti mhuri aizvizi kuti mari haikwani, inenge ichingoda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga, zvimajigisi, zvimadhiringi. Asi dambudziko ratavana Roma ndeye kuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Tinotengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi. Saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi shoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tiri kupiwa $13 iri kunzi irural allowance. $13 haikwani kuti titenge kana lofu rimwe chete rechingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalari yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti zvikuwana chinotibatsirawo kumaruwa. Nokuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana wekuti tiverenge nokuti tiri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi. Saka hurumende dayatarisawo maishi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti parura allowance.
Muzvare Lini Angiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwachirumhanzu mudunhu reMidlands. Muzvare Ngiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chekuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kokuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasipasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvarengi wane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe. Varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiuru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri ine vanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, vamwe vabereki vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yekuti vana vavo havasi kudzidza. Kuti tinzwe zviri kuitika, Michael Oyo Studio 7 abata vatarisai madochi mubereki ane mwana ari kusanyati.
Dambudziko ririko anongosvika zvinhu zvakaoma kudaro. Vanoda zvinhu zvakawandisa kuchikoro apa, zvinhu hazvizi kutengeka. Mabhuku anodiwa, tatai mabhuku ngaawanda ari kudiwa apa, haasi kutengeka. Zvikoro zvokunhu zvakakwira ende vari kukwidza, havasi kana kutombofunga kuti vajuma vanhu. Taimu yacho yanokwidza isiyo manje.
Pamakabhadhara school fees makabhadhara mari?
Ndiyo
yanga iri mari yakafanana negore rapfuura here? Nekuti hurumende yakanyatsoudzawo zvikoro kuti vasakwidze mari yeschool fees.
Zvanga zvakasiyana.
Mwana paakaenda kuchikoro akati akawanawo here mukana wekudzidza?
nyaya iripo manje kana kuse kwedu kumusha anongachingondoya nemabhemba kumuzosakura kana nguva yekuti vadzidze kwacho hakutorina matisati anongachingostrika asi kunzuya nemapabva nezvakati nekungodhurisirana chikoro chacho handisiziva kuti ana ruinzi wechikoro
nemaonderenyu mungati nyaya iyi yogadziriswa sei
iyi nyaya iyi ine zvangu chandiri kuona ndechekuti dai tambofirwa rimwe bato kana tambopindawo rimwe nerimwe bato tamboona kuti ndonase kuti zvinhu zvomunhaudzikama and because aini zvazvikupano zvinhu zvinhu zvasvika pakuoma taomerwa zvokuti nyika ine mhepo nyika ine nzara mucha wapinda mhepo haiwa hazvina kumira zvakanaka mari yacho haisi kubatika and zvinoita sekuti iwounoite chigwadza dabereki bhati nerimwe sure nekumwe divi unozoonawo kuti maticha hana zvaari kuwa because mari ari kuora haisi kana kutombotenga mhuri yake anenge ane vana 400 then anoda chikafu anodawo transport yekuti aende kuchikoro everyday achidzoka anodawo bhutsu yake chaiko anodawo sipo anodawo hembe yake kupfeka but unobva ungoona kuti zvinhu zvacho zvenge zvakatokooma manje saka zvokubata kwese kwese
mwana paakaenda kuchikoro iye akati akanosangana nematambudziko akadii
tambudziko ririko guru chacho nderekuti kudzidza kudzidza hakusi kudzidziwa ndo one chekutanga asi kwe uchingoi mabhuku ngawo sekuti musi vanenge vangofunga vaongodzidzisawo vanongodzidzisa kuti nguva cho asi kutenga kavhai asi kutengeka sikufiza yacho yajuma ingadi vakagara vataurawo zvangena
vanga vari vatarisai madhochi vachitaura vari parunare ukadoma namaiko westudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane zvinhu zvisingawanzoitika mukunamata kwavo, mukuru mukuru muIran vaAyatollah Khamenei vati kurwiswa kwakaita Iran muzinda wemauto ekuAmerica uri muIraq ichishandisa zvombo zvemuchadenga munongedzo mukuru wekuti nyika iyi ine rutsigiro rwanyadenga mukuru wakwayo kwavati mbama kumeso kwenyika yakasimba zvikuru pasi rose yeAmerica. Vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira Malawi zvichitevera kubuda kwemashoko ekuda kupa chioko muhomwe vatongi vematare edzimhosva vari kunzwa nyaya yekupikisa kukunda kunonzi kwakaita mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika musarudzo gore rapera. Mutungamiri wehurumende yeUkraine asiya basa mushure mekunge pabuda mashoko ake akatapwa aishora zvikuru kusanzwisisa kwaitwa nemutungamiri wenyika iyi nyaya dzezveupfumi. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisisina mvura. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari vekushurugwi South kuward 11 vanoti upenyu hwavo huri kuramba huchivaomera sezvo vari kushaya mvura yekushandisa nekuda kwokusanaya kwemvura. Dunhu rese reshurugwi South rine zvibhorani mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu asi zvibhorani mazana maviri hazvisi kushanda izvo zviri kupa kuti mvura ive dambudziko guru munzvimbo iyi. Mumwe mugari wemudunhu iri amai Martha Mashaya Mombe vanoti nepamusana pekushomeka kwemvura vava kungowana migomo yemvura miviri chete pasuva iyo vanoti haivakwaniri sezvo vaine mhuri huru.
Redu kwaward 11 tiri kutambudzika nyaya yemvura. Mvura hakuna, tiri kuchera bhaketi 1 apa une vana 7-8 bhaketi 1 makuseni 1 manheru. Zviri kudo tishungurudzawo tatambura isu dei tawandigwawo zvimwe zvibhorani kuti tiwanewo mvura nekuti tatambura hatigezi hatisuki madzuva macho hamuna kana domwe remvura.
Amai Mashaya Mombe vanoti chibhorani chavanoshandisa ichi chinotokiyiwa kana vanhu vawaniswa mvura mangwanani chozovhurwa zvakare zuva rovira. Izvi zvinoitirwa kuti mvura inenge yapera iwane nguva yekusinina ichiwanda muchibhorani ichi. Mumwe mugari wemuward 11 Agnes Chinzenze vanoti kunzvimbo kwavo hakutori nazvibhorani. Amai Chinzenze vanoti vari kuwana mvura kubva kuvanhu vane migodhi yavo, avo vanotanga vavaitisa mabasa senzira yekubhadhara mvura yavanopiwa.
Amvura yekunwa hatina. Vane migodhi yavo ndovatodomboteererawo, saka ana achitokupawo mutemo pamigodhi yavo iyoyo. Saka mupenyu watiri kurarama hwakaoma. Zvibhorani hakuna. Unototanga watsvaira mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu, wokorobheswa mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Saka munongoona kuti ndiro inonzi dambudziko. Saka isu tatiri kungochemera zvibhorani, kuti dai zvibhorani zvanga zviripo zvaigona kutibatsira. Nekuti kana paunobuda uchiti ndiri kuenda kunoteka mvura, une uchitarisira kuti udzoke uzoita basa kumba kwako, asi iwe wotombotanga washandira umwe munhu. Saka hazvitibudiri zvakanaka.
Dambudziko iri riri kuwanikwa munzvimbo iyi sezvo nzizi nematsime zvisisina mvura. Mumwe wemakanzura emutongo gara Rural District Council, iyo inobata dunhu reShurugwi South, vaShepherd Mudhara, vanoti dambudziko remvura ranetsa zvikuru munzvimbo yavo. VaMudhara vanoti kushomekwa kwemvura uku ndiko kuri kukonzera kuti vanhu vapimirwe mvura, kuitira kuti mhuri imwe neimwe ikwanise kuwana mvura pazuva rega rega. VaMudhara vanoti zvibhorani zvizhinji zviri munzvimbo yavo zvinoda kugadziriswa, asi vanhu havana zvikwanisiro zvokuti zvibhorani zvishande zvakanaka.
Pari zvino amwe asina mvura yakawanda, saka vanotoreshena kuti vose vakwane. Vakasatodero zvingafambi zvakanaka, noti mapoles mazhinji amwe adhirikira mukati. Ava akudhara vanoita nezvazvo vetdf vanenge vachikurudzira kuti after about 10 years bore rofa kuflashiwa, so that dhakariya rinenge rakawira rakavharira mapaipi robva rabuda. Saka izvozvo iprocesi yatoda kuti idini iitwe iyoyo. Dambudziko zvaro nderezvishandiso zvakafanana nemari kuti maspare parts nekubhadhara vanhu vanoita izvo.
Mukuru wetongogara Rural District Council vaBrian Rufasha vanoti gore ra2019 vakawana mari inosvika mamiriyoni mana emadhora kubva kuhurumende, kunyange hazvo imwe yemari iyi vakazoiwana kupera kwasvita. VaRufasha vanoti pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora vakatanga kuwana vakacheresa zvibhorani zvishanu kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravo.
Pa1.5 yakauya kutanga, yakauya kudhara, ende yatakandoshandisa. Takadrila mapos pachachacha patongogara kutotonga kliniki kubata nai nekugamwa kwamakliniki. Then imwe yachona takaivakisa bridge, imwe tikaivakisa kliniki.
VaRufasha vanoti mari yavakazopiwa kupera kwasvita vachaishandisa zvakare kuwedzera zvibhorani munzvimbo yavo, uye vakatoshambadzira mune rimwe bepanhau vachitsvaga vangaita basa iri.
Azwana about 2.5 muna December, ma27 December. Mukaona takaadvertisa kuda kudrila mabhoro maequipment ekuisa mabhoro Musande Mei, imari yachona iyo yatakutoshandisa.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka mwaka wayo, mvura iri pasi inotangawo kudzikira zvakanyanya, nzizi nemadhamu zvichipwa mvura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinopa kuti mvura inetse kuwana, uye kana paine zvibhorani zvinofanirwa kunge zvakadzikiswa pasi zvakanyanya kuitira kuti zvipfuure pane bhande remvura. Gore rapera mvura haina kunaya zvakanaka mumatunhu akawanda munyika, uye nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinotiwo gore rino mvura ichange iri shoma zvichikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 kuShurugwi kwaNhema, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti mapurisa awanikwa achisvika pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achisecha mahofisi aya.
Atape tu Zimbabwe, kemnika mnumangi zapida mwari.
Sei madaro.
Ah! Imimi udai mai wana mkano kutaura ni hurumende maiti chii.
Daende wana mkano kutaura nao ndaito ngotauro kutu daewa. Hundu za wano tagarashita wakaruwa. Ana baba like baba wangu mofi. Wakaruwira ini. Pati wachuona guru shibiti kaisi. Wano urangi wakaruwira mahara. Nikaku nyepele hivu disribendi. Apana kana wanji kufampo kana kustozi. Baka chiri nani yo. Apana hizo esu aguna mvura. Masuwe jarungo dubuka. Everything apana kana chiri nani.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndili mu Washington.
Munao zemitambo chikwata cheFC Platinum chashandisa masimba acho emari kutenga vatambi vese vane mukurumbira munyika apo makundano ekasolaga Premier Soccer League ave pedyo nekutanga. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Che kwata ichi icho chinotambirisa vatambi mari inobva iyo pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora churu nemazana mashanu ekuAmerica. Chatura vatambi vese vanga vachirwirwa pamarketi kusanganisira Ralph Kaundera uyo aive pavatambi 10 nemwe chete vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year wegore ra 2019. FC Platinum yazivisa kuti yatenga zvekare Nomo Chinyerere wehwange, Donald Jinyai weTriangle, avo vaidiwa nezvikwata zvakawanda kusanganisira Chicken Inn ne Makepekepe Ekeps United. Vatambi ava vatove kushavane uko vari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi kurwira mukombe weLeague pamwe neweCup Champions League. Chikwata ichi chinotambirisa zvekare vatambi madhorazana nemakumashanu ekuAmerica kana vakakunda pamutambo wega wega. Kunyange hazvo vachitsigira Caps United, mutevere wenhabvu vaspecial bote vanoti dai vari ivo vaive vakamira paive pana Kaundera, Chinyerere naDzinyai vaingosarudzawo kuenda kwavanopiwa mari yakawanda yemuhoro sezvangoitawo vatambi ava.
Nokuwanda kwema team, the first thing to consider chandingaita kutarisa mari yakati wandi pamari
pamusoro pezvo ma money bags araura zvekare Last Jesse na Sterling Gala kubva kumanika Diamonds pamwe na Denzel Kumalo uyo abva kuHighlanders avo vabatana nevamwe kuendera mberi negadziriro. Mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu uyezve anoita zvekubheja mitambo vatinashemuseti vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu vari kuona mukombe wegore rino weCastle Laga Premier Soccer League uchidzokera zvekare kuzvishavane neFC Platinum.
FC Platinum se timu
ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve gezi platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league zvatotanga gadziriro yazvo yemwaka uno, asi zvakawanda zvacho zviri kuungana nemuvhuro kusimudzira ndima yazvo. Izvi zvinotevera chiziviso chabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele, avo vati makundano aya achatikurumidzei kutanga kuitira kuzopa mukana mitambo yemaWarriors iyo yakati wandei gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kudeuka kweropa kuri kuitika munzvimbo dzinocherwa goridhe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
even labona lawa mabhemba sizathi ngamashuku, labona lawa bantu abaphume sizibathenda ukuthi bareportile sebejika futhi babenjalo banxabe kuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza njengokusiphathe kabuhlungu kavele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho olukhoni owe-state of the emergency okulwisana lezigebengu ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Athila zona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bedeyisizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethele linyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide zihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esegcona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye ukuthi ayinsindaba kembula abadala kwababe sithi khona icala lembula ingube lingeni. Laba bantu sebephelelwe So sebe dinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukuluze ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma. Bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba abafana abathaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe baketha nesibuyele izulu. Bethi le sipangano khathesi la yaqala ithi senze nje isipangano. Yoyoyo bengababo babaphika babaphika okunaka baze babavuma yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu ngathi ngamashiki laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikuyizwa lo yedwa ukuthi awuseke wabotshwa ngathi ababotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sibesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile ejela sikwazi sebethwele izani yiyo kuthiwa libandla selipheli ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njengebandla lembizi yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi ebathi amashurugu ilanga webandla le-MDC?
Hayi, abantu abangakuphendula Ntunga yibo ngoba lathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya. So vele belathi besivele sesikuzwile sobethe sesibamelile. So ukuthi vele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sethiyana lokuthi amashulugi kawafiwe ezani ngawethu ukwenzela ukuthi bathi baphefumule ngoba kabaphefumuli. Bakithi sizalwane zathu eZimbabwe thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokutshaya nalani ngoba uhulumende yini. Umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela.
Izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini?
Asila sona kuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma belengisizandla.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe-state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe ehoteleni yeHoliday Inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela lesebenzisana labe-European Partnership for Responsible Minerals, EPRAM, wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide, unkosikazi Joyce Nkomo, utshelele umhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu, yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ule thembo lokuthi sengivela faka iripoti yami emapholiseni, umbone sihamba ngaphandle ubona vele ungasela ncedo lokuthi ungaripota ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku labona laba abantu abaphume sisibathembe ukuthi bareportive sebejika futhi babe njalo banxa bekuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nizokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisawuripoti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokuthiyana ngokuthiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from uMP kanye lama-locals ukuthi khona into lekayintshintshwa
ukuthi baba bakunanzelela ukuthi lo sokuqedela qedisizwe njalo futhi enye into bakunanzelela ukuthi as long as nxa kuyikuda bakunanzelelanga i-target yethu leyo 12 ngeke siyibange sisifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi ke kuthazwa abantu ukuthi into le ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina la ngiyifuna ukufika ungani yakagasa lokhu sengisifuna ithoma ngizobuhlungu into esiyibonayo esiyibona day in day out. And abantu bakhona ababotshwa bazi babotshwa bakhona babotshiwe bakhokshi bazi babotshwa even khona laba abamathemba sihlala sibabophisa bahlala siyamangala sengaze ngajela.
Umeli we-Highfields East edale lephalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugani.
Just one word from His Excellency, stop with the issue to do with the budget will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi umongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela ilizwi linye kuphela elingathiwo ngumongameli ukumisa lokhu kuganga lisiyatshonelanga kuyabe sokuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende umnumzana Rangarirai Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwe.
When we look at it, we see it as an epidemic of criminality.
Una ukwephulwa kwemthetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini bese siba labantu abathi akonke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesisela eliqhuba.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho lizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathelo zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, umnumzana Mkhono weShuro uthi kulesidingo sokuthi uhulumende bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgqono weShuro wayengumeli weZimbabwe kweSouth Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ongekho emthethweni ama-special dispensation permits uthi mhlawumbe ungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of
bayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kwisivumelwane sokuthi singalukuphatha kanjani lolu daba babahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgqoneshuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Oke wahamba-hamba esidaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi iofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu, njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithuba zesikolo ukusethifaya. Kodwa umkhono weshuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Yes, I think the service charges are quite fair in my opinion.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele kuofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba umkhono weshuro uthi basakhulumisana lohulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza asebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshuro uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezitsheneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Ministry of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye loregistrar general. Udaba ngeke banakekela yini laba abangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHabroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekile kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgqono weshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esachiwa ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashuru kwe abafuna ukungena uhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi kuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha exhodoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. kwezemidlalo lamhlanje usefikele kobulawayo umqeqeshi omotsha weqembu le-Highlanders uMark Harrison. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UHarrison ofike kobulawayo namhla emini utshele intatheli izindaba ukuba iqembu le-Highlanders yilo iqembu elikhulu kwele Zimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco seligi. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu le-Highlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Likhwehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kwele Zimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United kanyelele Harare City, njalo uthe yena injongo yakhe ngeyokuqeda umbuso weqembu le-FC Platinum lona eselibe zintshantshi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
Won the league now is it 3 years on the bounce. They need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebephakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibe thule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakane lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Ngivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esitshiwo umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong yena osengumqeqeshi weqembu le-FC Platinum. UMandla Mpofu lo bekuthemba Ndlovuyi babasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabonezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ikuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abanenyi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wayengumsekeli wakhe kuqembu le-Cape United lele Harare City uMark Mate esithi uMate uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kuqembu leBoso. UHarrison isizola neseNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayele Port Vale kanye leStoke City engunozinti. Uqeqeshe okweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa ikanti uye wasebenza njalo emazweni abalisayele Botswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sekunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu le-Amabhubesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlamhla. So ushithi ibhende esihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlamhla ekhanda mhlophe.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Itshintsha Ndoda, Bazwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle. Litholakala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalade wethu bayasithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sinepage kuFacebook, uyangena nje kuFacebook uthi khanda mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Ubathethelele
abalandeli ungabachiyela wapi amazwi?
Engingakuchiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlala delami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli nani ngomhlaba wonke jikelele ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo nakithi nje ungasifonela kona lamanamba u-0619636853. Siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madoda sihlukile umhlaba wonke unje awubathinte lapho thebos polisi bavisa dlala ukhatala yakho fana zekhaya. Ukhona tukhona sebe khala bothando naselukwazi sebe khala bothando sebe khala bothando uyecholotsha sebe khala bothando naselukwazi.
Khanda mhlophe neighbor boys behlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.